Motokari yemasoja yatadza kumira ikatsika vanhu vashanu vakafira ipapo panzvimbo yeskyline muno muchimanimani pavanga vakaungana nehuwandu hwavo vakamirira kuchambiriswa chikafu icho chavasina kuzowana. Mumwe waona izvi zvichiitika vatichaona chinamira. Vati rori yemasoja iyi yashaya mabhureki zvaitadzisa kumira sezvo mutyairi wemotokari iyi anga achimhanyisa motokari iyi.
Kwairo rori repfuma remasoja rinonga rabve kusirivha upo richichidai rosvika pagomo manje ndinofunga mabhureki arusa ngoti razoende kwai ati anhu tizai, saka anhu azotipanda anga akaungana. Kwakubva iro raende kuende kuchizotorowera paambulensi kuitira anhu anga akazare pese apapo avo. Saka ndinofunga dani kuma5 here kana kuti anhu angani, atizozonaswa hedu kuzwa kuti namba yacho ngee anhu angani adini ashaika. Asi pafani amwe akakuwara.
Amai Molim Tembo vati vaona imwe chembere ichibuda matumbu mushure mekutsikwa nemotokari iyi, uye vati vamwe vakuvara vatakurwa kuendeswa kuchipatara.
Ini ndangoona matumbu angangoripo panze kuti akuputika angotsikwa nemota kwabva aputika matumbu ake kwakuvhurika dumbu rake zvichoperawo zvaangodaro. Ndomuonero wandangoita vamwe ndazonge ndongotizawo ndisingasazivi kuti zvakamira zvakadini, ndotiza ndoti hapane zvaitika.
Ana mukoti vedumba riri kushandiswa sekiriniki yakaiswa paskyline zvichitevera mafashamu ecyclone idai vaudza Studio 7 kuti vafa nevakuvara vaendeswa kuchipatara chechipinge, uye vati tinzwe zvakawanda kugurukota rezveutano vaobedhaya moyo avo vatisina kukwanisa kutaura navo pataenda pamhepo. Zvichakadai mumwe wevanga vakaungana paskyline apa vazefanaya mabuka vati vazodzingwa pavanga vakaungana apa vasina kukwanisa kuwana chikafu chavanga vakamirira.
Chikafu hatina kuchiwana, hatisi kutombozivwa vangoti hanzi hati muchimbo dzokerai nekuti paitika dambudziko raitika accident yaitika iyo, saka dzokerai henyu kumba mozodzoka tichazokutaurirai. Havana kutaura zuva.
Chikwata chevabatsiri vakabva kusouth africa chiri kufamba nembwa chatanga nhasi kutsvaga vanhu vasati vawanikwa chichishandisa imbwa kuti dzifemedze pakange paine vanhu vakafa zvichitevera kusaoneka kuri kuita vanhu vakawanda avo vanonzi vakatorwa nemafashamu aya. Mutungamiriri wechikwata ichi vaJustin Colbert avo vanoshanda nesangano reGift of the Givers Foundation vaudza Studio 7 kuti vachashanda nemasoja pamwe nemapurisa emuno mukuedza kutsvaga vanhu vasiri kuonekwa. Hurumende inoti ichaedza pose painogona napo kuti itsvage vanhu vese vasiri kuonekwa nechinangwa chekuda kuziva zvakaitika kwavari, uye kuda kuziva kuti vanhu vose vakaurayiwa nemafashamu aya vangani. Hurumende inoti vanhu vafa kusvika pari zvino vanosvika 100 nevapfumbamwe, uye vanhu vanodarika 300 havazivikanwe kuti varipi. Ndakamirira Studio 7 kuchimanimani, ndini Thomas chiri pasi.